manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri muWashington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 4/2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoyi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bhazi Harare haipise, makapisa Harare, sezvanzi chamisa hakoterwe. Sezvanzi ichai kuti chamisa hakoterwe, wochoshedzera, paunochedzera paipai uchirohwa.
Vanhu vakawanda votaura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemasoja munzvimbo dzavanogara.
Vakauya vakomana vemauto avo nokuridze futi pamba pangu vari grupu, asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kutema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengezatu pamashopsi pahuri yadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu.
Nhasi tine hurukurona vajob sikala veMDC Alliance avo vanga vakawanda mushure mekuridzwa kwepfuti pamba kwavo kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti muHarare hamuchina rugare sezvo vari kugara vachirohwa nekushungurudzwa nemapurisa nemashodha. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakatanga nemusi wechitatu chapfuura apo vatsigiri veMDC Alliance vakaratidzira mukati meguta vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo. Kunyange hazvo kuratidzira uku kwakaitika mukati meguta apo masoja akapfuura akauraya vanhu vatanhatu. Masoja aya ave kupindawo mimisha inogara veruzhinji umwe anonzi ari kurova vanhu panguva dzemanheru dzega dzega. Masoja anonzi ari kurova vanhu kuchitungwiza Glenview, Glenora, Budiri, Iro dzivaresekwa kuwadzana nedzimwe nzvimbo. Kana mukati meguta chaimo, masoja nemapurisa vari kurova vanhu vasina mhosva usiku hwega hwega. Studio 7 nhasi yapinda mukuwadzana nedzivaresekwa uko yataura nevamwe vakarohwa nemasoja. Vazhinji vakarohwa varamba kutaura nesu uye vacho vabvuma varamba kutaura mazita avo vachitya kuti vanogona kupinda mutsekwende. Mumwe murume anochengetedza chimwe chitoro pane imwe nzvimbo yemabhizimisi iri mukuwadzana East Constituency uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti akarohwa zvakaipisisa asina mhosva yaapara.
Vakauya ndikungadzaziri maraund 11 ndandakatomira mabasa vangu vatosinzira pafebraiza vangusvika vachitanga kundirowa vandichigara pasi ndandagara pasi vataka kundirowa nemusana nemabhatasika nezvimwe zvakaribariba zvematambo zvezvo vapedza kundirowa vandichirara pasi nedumbo vataka kundirowa futi ndakararwa pasi nedumbo.
Vakimton Poto avo vakapunyuka pairohwa vanhu nemasoja panzvimbo yemabhizimisi mumusha wekuwadzana 2 vaudza Studio 7 kuti masoja nemapurisa aya akatorawo zvinhu zvevanhu.
Vose vakatanga kuputisa madhomeni akati padhoo paipai navo vavhara vamwe vavaripiriwo panze vose vanhu vanga rimodza anenge futa vachingorova chete vataka kutorawo hamena vakapanya inonzi plasm vatora laptop yadj iridza nemafoni vanhu vachitanga kurohwa magodha achipanya vachimwa mabhiyazi vapinda mukaunda achitora mari.
Vamwe amai vasinawo kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti vakasvikirwa munzvimbo yekutandarira yavaive panguva dzekuma 11 usiku vakarohwa zvakaipisisa vachipomerwa mhosva yekuvhotera MDC Alliance pamwe nekukonzera nyonganyonga muHarare.
Bhazi Harare haipise, makapisa Harare, sezvanzi chamisa hakoterwe. Sezvanzi ichai kuti chamisa hakoterwe, wochoshedzera paunochedzera chizi na paipa uchiro.
Vati oma soja ni mapurisa akavarova, aino waudoro mahara mabawa, we aiture vanu marini mpoja nari zavo.
Vakatura mama lura angari mundo vavanu, ni mari angesi wa imo mkaunde, mumu mkumana wa imo mmaichingisa imo magaro wando kwa achizi. Na manager vesi magaro wando kwa achizi, kwa watanga kumuwa mama lura ya. Mapisa kumuwa mama lura kwa watura mari angeli mumu. Zosi wa mwakame nzo makona oshichi vaitura.
Nezuro, mutungamiri we Zanu PF wa Emmerson Mnangagwa au vakakunda msaruzo ye mutungamiri wenyika vakati kana wachinge vagazwa se mutungamiri wenyika vachadoma komisheni nevanhu vemuno nevekunze ichaongorora kuurayiwa kwevanhu nemasoja svondo rino pamwe nekurova kwaari kuita vanhu zvisina tsananguro. Mutauri weMDC Alliance inotungamirirwa navawosh mengube inove nhengo yeMDC Alliance vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti vari kutambira zvichemo zuva nezuva zvevanhu vari kurohwa nemasoja mumisha yakawanda muHarare uye vanoti vamunangagwa ngavagadzirise nyaya iyi nekukasika. Mutauri wemauto vaOverson Mgwise vanoti havana zvavanoziva pamusoro penyaya iyi asi vakurudzira veruzhinji kuti vamhanyare kumapurisa kana vachinge vatadzirwa nemauto vati nyaya dzose dzinomhanyarwa dzinoongororwa uye vanenge vapara mhosva vachirangwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vachangosarudzwa semumiriri wezengeza West vaJob Seeker veMDC Alliance vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kubvisa mauto ari kushungurudza vanhu kuchitungwiza. Vasikala vanoti izvi zvikasaitwa nemuvhuro vachaendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva. Vasikala avo vanga vakahwanda vanoti mauto akaridza pfuti pamba pavo izvo zvakaita kuti vapinde mukuhwanda.
Vakauya vakomana vemauto ava nokuridze pfuti pamba pangu vari gurupu asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kudema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengeza tu pamashops pahuriyadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu ukoko. So vakazopedzisira nokuya kumba kwangu kunguva dzakuma 11 dzousiku dzomusi wavakauya vachibva vari zepfuti pamba pangu.
Vanhu vangada kuziva kuti izvo musati mapinda mukuhwanda makazivisa here mapurisa zvakanga zvaitika?
Hazvina kumbozivisa mapurisa nokuti vakauya pakati pousiku kuma12 saka chakaitika ndechokuti ipapo takangoita chipatapata nemhuri ini ndobva ndangondovanda muchimbuzi chomuvakidzani wangu ndo mandakavata umomo. Mhuri yangu yakauya ikatorwa nemashawira emhuri yedu ndokubva vandovandiswa kwavakahwandiswa saka nyangwe nanhasi mhuri yangu ndakatoibvisa iri kwairi kwairi kuwana dzorora shure mokunge vachizivwa nepfuti dzanga dzaridzwa pamba.
Vasikara, vanhu vangada kuziva kuti izvo mainzwa sei paitumirwa mashoko paWhatsApp vanhu vachiti vasikara vaonekwa vakafa?
Hapana zvaungaita. Vanhu vakanga vazhinji vakasira zvikuru kuti upenyu hwangu hwakahuchakanaka here kana kuti kwete. So vazhinji pavakaona zvakaitika pamba pangu kunyanya vavakidzani navamwe vomunharaunda mamandinogara vakafunga kuti dzimwe nhambo ndaanga ndafa. Saka ndivo vanhu vakanga vachifambisa shoko iroro kuti ha tinofungira kuti vasikala vafa nokuti marizirwo akaitwa kuti panapa anga ari wokuda kuuraya munhu chaiko.
Vasikala, mungatiudze kuti chii chakapa kuti mubude mukuhwanda uku?
Ndakafonerwa nevazhinji vomubato mangu vachinditumira mameseji okuti no kana vachida kukurayai ngavakurayei musaende vanhu vazhinji vapinda kusha kukuru muno muchitungwiza. Imi munoonekwa somunhu mukuru muno muchitungwiza saka mukazoonekwa muri vatungamiriri muchisiya muchipinda mukuvanda ko vanhu vari ordinary vanozoita sei? Haipapo ndakapa kufunga kwakadzama kuti zviro kwazvo kana ini ndiri mutungamiriri anotarisirwa navanhu ndipinda mukuhwanda ko ivo vanhu vangazoita zvakatarisa ndibude izvozvo ndakazvipa kufunga kwakadzamisisa chaizvo kuti handifani kuita gwara semutungamiriri ega ndibude panze kana ndichipa ngandisi hangu.
Upenyu hwenyu vasikala hwakachengetedzeka here pari zvino?
Chiripo ndechekuti hapana chandichafanira nokuti ikodzero yomunhu wese womuZimbabwe kuti kana achipikisana nehurumende iripo murayiro wenyika inonzi constitution inotiprotekta tose. Zvakare manzwa statement yandaishuwa nhasi pandaita live broadcast pafacebook page yangu ndichiti chiwenga na Mnangagwa budisai isai mashoja enyu mchitungwiza kana wakashawa visa nukuti kwema kumazwa manapura mashoja anga chula muno mchitungwiza wachingo puonda wanu matamu shipi eso muno taka isu ini nazita isuwa statement yokuti Mnangagwa na chwe isai mauto muno mchitungwiza nukuti zaari kuitazo kuponda wanu isu asi wari kuchora kwa zero zaro kana wakashadaro tikuenda kutarezi mwosha na mchua mufuro kundo chaka koti indakti yokuti ami ipe muno mchitungwiza.
Awa vanga variva Job Scala, vaka kunda musarudzo yemiriri weZengeza West. Vanga vachitaura vari parunare, vari panzvimbo yavasina kudoma. Vanhu vakasungwa vachipomirwa mhosva yekuita mhirizhonga mushure mekuratidzira kwakaitwa nechitatu vacharamba vari mutirongo zvichitevera kuraswa kwaitwa nedare chikumbiro chekuti vabviswe muusungwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kumirira vasungwa ava, vaGift Mtisi, vati chikumbiro chavo chekuti vashanu vevasungwa ava vabudiswe muusungwa charaswa.
Mutongi wedu anzi Vitorini vatipa mukana wekuti tiite chikumbiro chedu chekuti vasungwa vasaiswa paremand, asi tapedza kuchikumbiro chedu mutongi abva ati vanhu ngavaiswe paremand, chikumbiro chedu charaswa.
VaMtisi vatiwo mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi vazokumbirawo dare zvakare kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. VaMtisi vati chikumbiro chavo ichi chichanzwika kumatare nemufuro.
Tapedza kuchikumbiro chedu mutongi abva ati vanhu ngavaiswe paremand, chikumbiro chedu charaswa. Vaiswa paremand taaplaira bail. Bail redu, application yedu yebail yanzi iyo state yakumbira kuti iitwe nemusi wemande. Saka tada kuzvipokana nazvo, si mutongi angoti nekuda kwenguva ngaiyonzwika nemande. Saka neimwe yacho yanga ine vamwe 16 vari vega yabva yaiswa futi mande iyoyo.
VaMtisi vati vasungwa ava vari kumiririra vanhu vakasungwa vari pamuzinda weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House. Vativo mumwe vasungwa ava uyo ari kumirirwa negweta rake akasungwa ari kumatare dzimosva uko kwakanga kusina vanhu vairatidzira. Vasungwa ava vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica, amai Arikana Chihombori kwao, vanoti sangano ravo rakabatana nebazi rezvekudyidzana neAfrica muhurumende yeAmerica mukuronga musangano weAfrican Diaspora Young Leaders Summit uyo wakaitirwa muWashington DC nezuro. Musangano uyu wakapindwawo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaNSU Masube, avo vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Tawuya panapa takokwa neAfrican Union, takokwa naambassador veAfrican Union to the United States, Dr. Arikana Chihombori, vanovawo chizvarwa cheZimbabwe. Takokwa kuti tizosangana nemafellows eYALI, a Young African Leaders Mandela Fellowship Program, kuti vasangane nezvizvarwa zvemuAfrica zvinogara muno muAmerica, kuti vasanganise maideas, nokuti kune vanhu vakawanda vemuAfrica vanogara muno muAmerica vanoda kuita change kumba asi havasi on the ground. So the idea of this summit is kuti ikwanise kuconnecta vanhu vari on the ground kumba nevanhu vari kuno kuAmerica vane access to maresources, access to funding, access to organizations that are willing to work in Africa. So, but most importantly, mukana wekuti vana vechidiki vezvizvarwa zvemuAfrica, whether vokugara kuAfrica kana kuti rugara muno muAmerica, kuwane mukana wekusangana pamwe chete mushare maideas, uyezve tibatsirane kuti chii chatinokwanisa kuita kuti nyika dzedu dzibudirire, chii chatinokwanisa kuita kuti mhuri dzedu dzibudirire, chii chatinokwanisa kuita kuti isusu individually sevechidiki tibudirire, nokuti mikana iriko kunze uko, asi tinofanira kuva nestrategy neplan yeyo, uye tinofanira kunge takabatana kugadzira.
ungatiwe wadzidze ipamusangano wenhasi zvingatorwawo nevamwe vakubva sekuzimbabwe tanotapa nevamwe vekuzimbabwe zvavanganopa kurova
chikuru chandatenda ndechekuti vanhu vechidiki vakawanda vane chido chekuita mabasa akawanda kungava kuma non-profit kungava vane small businesses kungava vari mupolitics kungava vanoita zveart vanoita zvemusic vanoita zvedancing vanhu vakawanda vane matarenda vane chipo asi chakakosha ndechekuti munhu nemunhu ane tarenda ari kutsvaga kuti tarenda rake rinokwanisa kurealizwa sei kuti akwanise kuva anokwanisa kuzvigadzira so pabuda kuru sei the need yekuti unofanira kuudza vanhu kuonekera kuti unoita nezvei
avo vanga vari vaanesu masube vachitaura vari parunhare namavhelas musanganya uye westudio 7
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m 4930 6040 ne 15460 pashortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m 4930 6040 ne 15460 pashortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu pafacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emumvura emuIsrael abata chikepe chekuSweden changa chakatakura vanorwira kodzero dzevanhu. Mauto aya achiti chikepe ichi chachikora mutemo. Vanhu gumi nevaviri vanobva kuSweden, Britain, Canada, France, Germany neSpain vakachengetedzwa asi vachadzoserwa kunyika dzavo. Makaterera kuStudio 7, tinoda kukuzivisa vatereri kuti Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo. Chirongwa ichi chinopera nemusi wa14 nyamavhuvhu. Tererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza 3 p.m. kusvika na 5 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 15295 ne 17820 shortwave. Tinenge tichitepfenyurawo paFacebook yeVOA Shona neVOA Ndebele. Musakangane chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga neShona na 7 p.m. uye Ndebele na 7:30 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 shortwave. Tochienda kuna Marvelous Musanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vechidiki vanga vari imo muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chichangobva kupera. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zviiko zvavachange vakupakurira mamwe madzimai kana vachinge vadzokera kumusha.
Makadini mese, ndinoitwa Maria Malomalo, tiri mwana weku Zimbabwe. Ndini organization inokurudzira vakadzi. Tinovadzidzisa kuti unofanira kutaura, unofanira kucontributa ku development ye community yako. Ndaita 6 weeks ndiri muno mu America. Tichita Jones Mandela Washington Fellowship. Kwatadzidza kuti kuva mutungamiriri hazvirevi kuti unofanira kunge une zita rekunzi ndi mutungamiriri ningi, ndi head we cooperation. But it's all about shaunoita mucommunity mako and the way yaunobatsira vanhu kuti vakure, kuti vataure, kuti vablume mucommunity yako. And ndadzokera kuZimbabwe ndinoda kuramba ndichishanda nemadzimai, ndinoda kucontributa kudevelopment yenyika yangu, nokuti munhu ane masolutions eAfrica tisuma Africans. Muna nima solutions eku Zimbabwe, tisuma Zimbabweans. And vanhu vane solutions emadzimai, tisuma dzimai acho. And ndicharamba ndichishanda nemamwe maAfrican leaders vandakasangana navo kunoko kuti tive nemapolicieswo anokurudzira Africa. Pan-Africanism is very important.
Chii chamungati makadzidza iko kuno semudzimai chamunoshuvira kuti mungonopakurirawo vamwe madzimai vari kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kuti kuva mudzimai hazvirevi kuti unofanira kugara uri mukicheni kana kuti uchingofunga nezvemurume kana nevana vako. Kuva mudzimai zvinoreva kuti unofanira kunge une vision, unofanira une maobjectives ako eupenyu hwako, kwete kungova nemaobjectives ekuroorwa. Mukadzi anodefinewa not only by their family but my convictions are. And ndizvo zvatinofanira kuita kana tichida kuona Africa ichibudirira. Tinofanira kunge tine vakadzi vanenge vane education, vakadzi vanokwanisa kumeka madecisions anobenefita macommunities avo.
Zimbabwe yamunoda ndeipi semadzimai echidiki?
Tinoda Zimbabwe ine progress. Nokuti zvataona over the years zvekuti Zimbabwe is stagnant. Hakuna mabasa, hakuna maopportunities akawanda for vanhu vari young. And all the time we need to look for money. Tinofanira kuita hustle. But as young women, isu tinodawo Zimbabwe yekuti we can be proud of. Zimbabwe yekuti tinokwanisa kuwana mabasa tisingaendi kunotaura nevakutungamiriri o nevanhu vakuru. Tinoda kukwanisa kushandisa maqualifications atinawo ekuchikoro kuti tikwanise kuadvansa. As well, tinoda Zimbabwe ine runyararo. There's nothing that's better than peace. Tinoda kuziva kuti tiri kuenda kumba kwekuti munhu wese anobatwa zvakanaka, kwekuti democracy thrives. Kuti if we are not happy about something, we can go on the streets to demonstrate and that. Tina fear yekurohwa kana kuti yekutaurirwa zvinhu zvinotirwadza. Saka tinoda peace, tinoda democracy, tinoda mabasa. And to me, on top of everything, tinoda mutungamiriri watinosarudza isusu personally as madzimai.
Takatarisa madzimai ari munyika apa izvino, muri kuona vachipiwa here mukana wekuita zvamataura izvozvi?
And tikatarisa my lessons learned from ZANU-PF, from my political leaders and my economic leaders, and we realize that they sometimes forget the importance of women. And that is all that we can hold on to at the moment.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Asi muchikamu chedu che Our Lives upenyu wedu, jonga kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru weZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPASCO chakanetsa.
Tiri kutarisira kuti kana sarudzo dzabuda zvakanaka, anenge auya sezvo tisiri veparty politics, tinono muona kuti shamari tine nyaya iri pano yekuti vashandi vanofanira kuridza muridzo vachienda kumabasa vachidzokera kudzimba dzavo. Tichataura neimwe nyaya yatikanga tanyora gore rakapera. Takanyora tichiti Patterson job evaluation munyika muno iri kuuraya vashandi, ichipembedza vashandi iyo. Saka inyaya itori mukati mehurumende yaivepo, anenge auya ari minista aneza ngapo weleba nyaya yoyoyo iri kuenda mberi tinoda kuti Paterson job evaluation ibiswe munyika muno pane zvimwe zvatatarisa sema observers isusu pane makomishini maviri asimo muconstitution ya 2018 tine planning commission haipo tine public accountability commission hapana kureva kuti hupfumi hausati hwanyatsa kutariswa ne vose vane chekuita neupfumi hwenyika ipapo tichakumbirisa kuti pagadziriswe kuti vashandi vave vanoziva kuti zvavari kuita zvavari kuwana pakambani zviri kuburitsa chii tine inonzi gross and net profit saka kana iri gross profit inofanira kubhadhara zvikwereti posara net net iyoyo mushandi opuwa pei maererano nebasa nemhuri yake zvowedzerwa neatinoti remuneration coupled with takutiregerei takutaura chirungu coupled with productivity sharing system productivity sharing system
touya ipapo zvakare tinoona kuti vashandi vakawanda vakamiswa mabasa vasina kunge vachizopiwa mihoro yavo nemari dzimwe zvii zvamungataura emisesangano rokumirira vashandi kuhurumende inenge ichiuya
vakandemere ndiregererei ndichaita semunhu akutaura mazita evanhu pano asi dzimwe dzenguva pane panonzi taurai zviripo panapa tine judgment yakaburiswa 2015 ichimiririrwa neveopposition mazvinzwisisa mutongi mukuru wesupreme court vaivi vachidya usiku judgment iyoyo yakarwadzisa nanhasi iri kurwadzisa judgment iyoyo ndo yakati vanhu vakanga vagara makore 40 pabasa vanopuwa 3 months voenda kumusha saka zvatikaita isu sesangano rezimbabwe industrial revolution workers federation panguva iyoyo takanyorera kuna aive mutungamiri panguva iyoyo vachinzi va Robert Mugabe tikati judgment iyi yaita go against the spirit and letter of the worker oriented policies of the sitting government itai kuti iitwe reverse like yesterday saka vari mushishiro kuda kugadzirisa tinotenda judgment iyoyo yazoburitswa navamalava tinayo remangwana ravashandi tomboti taurei nezvatikanzwa tese veopposition nevezanupf vacho vari mupawa tinovimba kuti musi wa 24 November tiri kunational sports stadium 2017 zvakanzi izvo nevamwe vari kukukwidzawo vamunangagwana naachamisa taive tese ikoko nesuwo taive tese nanamai mujuru taive navo zvakanzi hatichisiyai zvepolitics tichitarisa zveupfumi saka isu takatarisira kuti makambani achivhurwa bhengi redu renasa iri zvedzimba ngarimbomira hai mari yedu ngaiende kuvhura makambani ibhengi redu saka bhengi iroro nderevashandi nevashandirwi saka bhengi iroro tichada kuti tiritarisise kushanda kwaro zvichiteedza kuti chii chinenge chichiwanikwa nevashandi chinoita kuti vashandi nemhuri dzavo vagare vakasununguka
ndatenda zvikuru baba onekai zvenyu vateereri nevatariri
tatenda vateereri titsigireiwo takamirira kuno
manzwa kubva kuna vachakanetsa munyori mukuru wesangano rezeroaf vashandi vari kutarisirwo zvitsva muhurumende itsva inenge ichiuya zita ndini Jonga Kandemiri ndakamirira studio 7 muHarare tinotenda
vakuru vakataura kuti chisingaperi chinoshura zvechokwadiwo chirongwa chedu chasvika kumagumo asi regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vakawanda vataura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemauto pamwe nemapurisa munzvimbo dzavanogara manzwa ohurukuro yataita navajob scaler avo vakanga vapinda mukuhwanda mushure mekuridzirwa pfuti nemauto nemasoja pamba pavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com anokuonekai nemufaro ari muwashington dc ndini rachel to
Soku isika tisenda baku VOA.